Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 30, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato reZANU-PF mudunhu reHarare idzo dzakatanga zvisina kurongeka nezuro dzave kutarisirwa kupera mangwana uye zvichabuda musarudzo idzi mune mamwe matunhu zviri kuratidza zvisati zvatsinirwa zviri kuratidza kuti vamwe vari kumirira matunhu vave kutoziva kare kuti vakunda. Zvimwe chete zvoone kumasvingo, vanhu vanga vakaungana munzvimbo dzanga dzichivhoterwa, vamwe vachikwikwidzana vachiitisana nharo nekupokana nezviri kubuda musarudzo. Nyanzvi mune zvekurapa dzinoti kurimwa kwembanje kuti ishandiswe semushonga wekurapa zvirwere zvakasiyana-siyana idanho rakanaka zvikuru uye zvichabatsira vanobika mapiritsi nemishonga. Tichakupaiwo zviri munhau dzemitambo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato reZANU-PF mudunhu reHarare idzo dzakatanga zvisina kurongeka nezuro dzave kutarisirwa kupera mangwana uye zvabuda musarudzo idzi mune mamwe matunhu zvisati zvatsinirwa nebato iri zvinoratidza kuti vari kumirira bato iri ukambuzuma muNational Assembly pari zvino vatinashe Maduza vakundwa musarudzo idzi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro veZANU-PF muHarare vaGoodwills Masimirembwa vanoti kunyange hazvo pakamboita zvinetswa, sarudzo idzi dzave kufamba zvakanaka uye dzave kutarisirwa kupera mangwana. Asi vanoti mune mamwe matunhu kuvhota nekuverengwa kwemavhoti kwapera, asi vanoona nezvekurongwa kwemusangano vaEngelbert Rugege ndivo vachazivisa zvabuda musarudzo idzi.
Maprimary elections achiri kufambira mberi muHarare. Kune maconstituencies apera sarudzo akaita semabvuku tafara, Harare East constituency, kuwadzana constituency, Warren Park, Budiriro, dziva rasekwa, asi dzimwe nzvimbo vachiri kuenderera mberi.
Zvabuda musarudzo idzi zvisina kutsinirwa nevakuru vakuru vebato iri zvinoratidza kuti vamasimirembwa vakunda kumabvuku tafara, vanomira kuwadzana East amai Betty Kaseke vakundawo, vamwe vevakunda ndivadhani Derera kumufakose, vaGodfrey Gomwe kubudiriro, vaTerence Mukupe kuHarare East, vaGilbert Muponda kuWarren Park naDr Obadiah Moyo kuZengeza East. Chakadai bato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa razivisa nhengo dzebato iri dzichakwikwidza musarudzo dzeprimary idzo dzinotarisirwa kuitwa musi wa12 Chivabvu. Sachigaro webato iri muHarare vaEric Murai avo vanomirira Highfield East ndivo vega vasiri kupinda mumaprimary. Vanomirira bato iri kuHarare West muzvare Jesse Majome vachakwikwidzana namuzvare Joanna Mamombe. Kumufakose amai Susan Matsunga vachakwikwidzana naamai Sabina Tiriboi. Kumabvuku tafara vaJames Maridadi vachakwikwidzana navaJames Chitakwa. Kwozoti kukwadzana East vaCharlton Wende, vaStuart Mukoi navaurai Mangwiro ndivo vachakwikwidzana. Vanoona nezvesarudzo muMDCT mudunhu reHarare vaIslam Samadosi vaudza Studio 7 kuti vanokurudzira kuti vadomwa ava vataurirane uye kana vakawirirana hapazoitwe sarudzo.
Saka kana tichinge takuziva munhu ari kumirira ZANU PF, isu totaurirana kuti pautatu hwedu ari kukwikwidza takamirira, for example, Warren Paki, ndiani angakwanisa kudya kandidati yechi yezano PF? Sezvatakaita ku national level kuti ZANU PF yakaunza vamunangagwa, isu takagara pasi se MDC Alliance tikati ndiani anokodzera anokwanisa kudya vamunangagwa tikabuda na president Nelson Chamisa. Saka ndozvatibuda kuita kuma districts, ndozvatibuda kuita kuma wards kuti kandidati yose yezano yaiswa ipapo, isu totsvaga munhu anodini anoikurira.
Pata vabvunza kuti vachashandisawo mapurisa here pamaprimary sezviri kuitwa nezano PF, vasamadhosi vati havasi kuzoita izvi sezvo vasina chivimbo nemapurisa.
Isu tine security yedu yakakwana, internal process yatiri kudini yatiri kuita tinongoita mune zvakanaka, hatidi kufukura hapwa, nokuti dzimwe nguva tikazoda kudana mapurisa vanogona kunge vasingatifariri vozonyara zvisiri izvo, tinogona kupindwa, iyaya munoti infiltration nemuchirungu. Saka zvinhu zvedu zvakarongeka.
Zvichabuda musarudzo dzemaprimary ezano PF zvinotarisirwa kuziviswa mangwana kana kuswera mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tichiri panyaya yesarudzo dzezano PF, kunyange hazvo kuziviswa kwezvabuda musarudzo kune dzimwe nzvimbo dzakaitwa sarudzo nezuro kwanonoka. Vamwe vakakunda pasarudzo dzemakanzura Masvingo nhasi vaswera votopemberera vachimirira kuti vazoshevedzerwa zviri pamutemo. Mutoro wedu enhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Mudhorobha reMasvingo, mamwe mawadha akakwanisa kuita sarudzo nezuru akaita sekuward 4 kwasera kune mhururu nemuridzo, vatsigiri vachipemberera kukunda kwavatavara mudukuti. Asi kune vamwe vaikwikwidza kupinda muparamende havasati vaziva sezvo mamwe mawadha azotanga kuvhoteswa nhasi uye achipedzwana 6 manheru. Vamudukuti vati kunyange hazvo vakamirira kuzoudzwa zviri pamutemo, zviverengwa zvepaivhoterwa muward mavo zvanamirwa panze zvaratidza kuti vakunda uye vari kufara nazvo.
Takwanisa kuita mavhoti anosvika 431, vanoteverawo vachita 42, 21 ne22 ne12. Asi tachiita zvonzomba medu, takuchibatana pachipamwe vanhu vese vemuward 4 vanga vachikondesta navo, tobatana tiita chinhu chimwe chete kuti tisimudzire wadhi yedu. Shungu dzedu ndedzokugadzira wadhi yedu kuti ive neutungamiriri hunobva muwadhi yedu, ichisimudzira madevelopments ese achange achiitika imomo takabatana.
Asi kune dzimwe nzvimbo, mvonga mupopoto nekunetsana kwaenderera mberi nhasi, vanokwikwidzana vachipomerana mhosva dzekubira musarudzo kubudikidza nekubviswa kwevatsigiri vavo mubhuku rekuvhota. Kuchired South, vanokwikwidza vatatu pachigaro cheparamende nemakanzura gumi nemasere vakabuda musarudzo nezuro vakasiya munhu mumwe chete achizvikwikwidza. VaDarlington Chiwa, vaFrancis Moyo navaNomen Sharara vakabuda musarudzo vakanyorera utungamiri hwesarudzo uye mutungamiri webato ravo vaEmerson Munangagwa gwaro renyunyuto vachiti sarudzo idzi dzitangwe. VaMoyo navaChiwa vanoti vafarai musika vanhu vavaida kukwidzana navo vakabvisa mazita evatsigiri vavo mugwaro rekuvhotesa, izvo zvakaita kuti vabude musarudzo idzi.
Inini ndaita pull out because vanhu vangu vange vandisapota vose vakashayikwa maregistri mavotasiro emasels. That means verification yakaitwa nemamanagers imwe kandido zvaiva paground, like munhu anonzi Munduru ndiye akaita verification exercise yechiredu west, and we complained hapana akada varamba vachingoti election ngaindre aringoita ari one. Taisa petition yedu kumusangano kuti first secretary yedu vaidi Munangagwa vazive kuti ndo nhunha dzatinazvo kuno kuchiredu west. Kana ivo vaita verdict yavo vakapa decision yavo ndo yatinoteedzera iyo.
VaChiwa vanoti vakabuda mumakwikwi aya nekuti chero ivo zita ravo rakabviswa mugwaro rekuvhotesa zvekuti vakange vasingakwanisi kuzvivhotera.
Mavhotasiro acho ese akakombainiwa ne-one candidate and paitwa verification vaitoedita vachibisa masa anyone unenge achionekwa kuti the supporter weimwe candidate siriyo yaibiswa. So it was like kuenda kuelection yemunhu because vanhu vanongonovhota ndio vanofanira kumusapota chete. Vasinga musapoti vese vakabiswa from their vote as well, including smart sitting kan ma nangai ma candidates acho. mabisi of mavoters roll. Saka unoenda kuelection kuti you cannot even vote for yourself.
Mapurisa nhasi azoshevedzwa kudzinga vatsigiri vevatatu ava nemakanzura gumi nemasere varatidzira mudhorobha rechiredzi vachida kusarudzo idzi dzimiswe nekuti vamusikavanhu vakange vomhanya mujaho uyu voga. Kune dzimwe nzvimbo dzekuzaka Central neEast, vatsigiri vezanupiefu varatidzirawo mushure mekushayikwa kwemazita eva vaitsigira mukukwikwidza kwezvigaro zvemakanzuru. Kugutu East, sarudzo dzazoendera mberi nhasi mushure mekunge dzakanonoka kutanga nezuro, uye vanokwikwidzana amai Beta Chikwama navaMafias Mulambo vakambobatana pahuro vachipokana panyaya dzevanovhota. Pakaita mhirizhonga pabhasira mushure mekunge mumwe aikwikwidza ukanzuru kuward 17 muGutu East, vanhamota Garirofa vakarohwa navaKennedy Jongwe vachipomerwa mhosva yekukwikwidzana baba munini vavo vaMartin Jongwe. Vatagarirofa vakamhanyara nyaya iyi pabhasira police station vakazoendeswa Gutu Mission Hospital kunorapwa. Zvichakadaro, vatungamiri vesarudzo dzezanupiefu Masvingo vati vachadaidzira zvabuda musarudzo kubva kumatunhu ose nhasi manheru vachiita zvishoma nezvishoma. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Godonho reMashonaland West, sarudzo dzeprimary rebato rezanupiefu dzakaitwa nezuro dzinodzi dzichadzokororwa munzvimbo dzinoti Chinoi, Makonde neZvimba North nekuda kwekusafambiswa zvakanaka kwesarudzo idzi. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nhengo dzebato reZanupf dzakakundwa musarudzo dzemaprimary nezuro dzaswera dziri pamahofisi ebato iri dzichida kuti sarudzo idzi dzidzokororwe dzichiti hadzina kufambiswa zvakanaka. Nhengo idzi idzo dzanga dzichidarika zana dzinoti sarudzo yanezuro yainge yakazara nechitsotsi chinosanganisira kuvhotesa vanhu vasiri venzvimbo dzavo, kusanyorwa kwemazita evanhu vari musarudzo pamapepa anovhoterwa, kushishidzirwa kwenhengo dzinenge dzichida kuvhota uye kupa nhengo dzinenge dzichida kuvhota zvekudya panzvimbo dzaivhoterwa. Nhengo iri kutungamirira kumizareti mudunhu reMashonaland West vaSidney Nyanungo vazotaurira vanhu vanga vakaungana pamahofisi ebato reZanupf kuti zvitemo zvavo zvanzwikwa nekudaro sarudzo idzi dzichaitwa musi uchaziviswa. VaNyanungo varamba kusiya bhachi padare vachiti havasi kudzokorora sarudzo, asi inzvimbo dzanga dzisina kupera sarudzo uye dzine zvakakanganisika zvishoma. VaNyanungo vati kubva nhasi kusvika nechitatu nhengo dzinofanirwa kuwirirana pamazita evanhu vanofanirwa kuvhota uye kuti magwaro ekuvhota kana kuti voters roll ari kushandiswa ndiwo here ane bazi ravo. Muchinoi, mazita enhengo dzaifungidzirwa kuti ndidzo dzingangokunda musarudzo vatomi Mwanza navalasi Sauramba ainge asiri pamapepa aivhoterwa. Imwe nhengo yeZanupf vaCosmas Chaitezvi avo vaimiririra vaMwanza panzvimbo yaivhoterwa muward 3 vanoti zvinoshamisa kuti dzimwe nhengo dzechichena savaRail Cheni vasina zvigaro vanokuwanikwa mazita avo ari pamagwaro anovhoterwa.
Akuzenewe Rain ari musero bhatsaizo kune vaFrance. Rain murungu chahatsi musero iye pachakatadzwa kuzvhotera, asi arionekwa ari ndiye anobuda pashiti. Mwanza woenda kuseri kunyorwa nepeni.
Imwe nhengo yebate reZanupf yakakundwa isina kuda kudomwa nezita inoti munhu akamukunda akatora vanhu vekune dzimwe nzvimbo kuti vavhote muwadhi mavo. Nhengo iyi inoti vanhu vakazovhota kwasviba, vamwe vanhu vakadzokera kumba sezvo mapepa ekuvhota akanonoka kuuya.
She was busing people kukambonzi maelections ngaavharwe, vanhu vekuprovhinsi vangabhadharwa mari vakuti ngazviitwe, vanhu vangavaenda and nobody, not even one single person from the ward supported it.
Vachaitezvi vanoti sarudzo dzemaprimary dzaiitwa zvinenge zviri nani munguva yevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Ukapotix zuburo waka dzakawo makarapaperedzi mugabebeka ngerezvi apo vanhu vanotori majini kwanguwadzi hatongekanzira.
KuZvimba North zvinonzi vanhu vakazovhota usiku, vamwe vaenda kumba. Amai Marian Chombo, mumwe wevaikwikwidza, vanoti havana kufara nezvakaitwa uye vanyora tsamba yenyunyuto iyo vasiya kumahofisi eprovhinsi muChinoi. Amai Chombo vanoti vave kufara nedanho ratorwa nemusangano weZanupf rekugadzirisa zvisina kufamba zvakanaka. Dzimwe nzvimbo dzakaita seNorton dziri kuitwa sarudzo nhasi sezvo nezuro mapepa akasvika kwasviba. Chipangamazano chemutungamiri wenyika vaChristopher Mutsvangwa vachatatsurana nemudzimai wegurukota rezvematunhu mudunhu reMashonaland West vawebesta Shamu, amai Constance Shamu, namuzvina bhizinisi vaLengton Mutendereki. Dzimwe nhengo dzinoti nzvimbo dzakawanda dzichadzokororwa sarudzo sezvo kwakawanda kusina kuitwa sarudzo dzakachena. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Tomboenda kuManicaland kune mutoro wedu wenhau Lloyda Moyo kuti tinzwe kuti sarudzo dzezano PF maprimary dzafambawo sei ikoko.
Nzvimbo zhinji dzashanyirwa neStudio 7 nhasi sarudzo dzange dzisati dzatanga. Paine makakatanwa ekuti nhengo dzezano PF dzinobvumirwa kuvhota pawadhi dzinenge dzakaita sei. Dzimwe nzvimbo zvakare dzange dzisati dzave nemapepa anoshandiswa pakuvhota kwacho. Kuchikanga danga mvura kuward 17 uko kune nhengo sere dziri kuda hukanzura. Vanhu vange vangori panzvimbo inozikanwa kuti muonde pasina chiri kufamba kubva mangwanani. Vanhu ava vakaswera zvakare vakamirira nezuro pasina zvakaitwa nenyaya yemapopoto emavhotero evanhu. Nhengo sere idzi dziri kukwidza dzinosanganisira vadadira emutasa vaBen Moyo, vatondirai nengome vaDaniel Rusinga, amai Elizabeth Nyatoti, amai Cecilia Razerera, vaInnocent Chiduma navaIshe Anesu Ziteya. Vazhinji vange vauya kuzovhota vange vari kuchema nenyaya yekuswera muzuva nenzara, vakangomirira kuti vavhote asi pasina chiri kufamba. Vanga vari kuchemawo nenyaya yekushaya nzvimbo dzekuti vazvibatsire. Amai Rebecca Ziweya, mugari wemumusha weHobos kwaMutare, avo vaswera zvakare nhasi vari pamutsetse.
Gumbura pakuti nezuro takaswera panapa nenzara kubva makuseni kusvikira na7 tiri panapa. Chekudya hapana, hapana matoilets, hapana chakabuda. Nhasi takangogara semaonera amuri kuita aya. Kumbata sosia wana. Zvinhu zvacho hazvitsarukani zvakamboita sei. Tiriwo vanhu vakuruta siya mhuri kumba. Tongoswerera here? Saka zvinopera rini? Ndapedza.
Amai Cleopatra Mangezi vanoti vanorwadzikana nekugarira guyo sembwa vachisiya mabasa avo akakosha kudzimba dzavo.
Kuvira nezuro kuma5 tiri panapa kusvika manheru kusvika ma7 o'clock tangomira. Kusukusari zoro similoko simile kwa pasimilela kuti isuvote wa kukuvote kwa nkuna kuyala. Anga zikutupani. Abanya mapepa nkuna kuta akula. Abanya kuta votiwe. Kuinto za kuna zongeza ya shlupa. Njua la nilibona kuna matoilet, kuna manzila. Naloko suge kuseni nga ma5 kuzofiye luka tesi. Sesila ambile kwa pangendila. Sesila sesiponga matarinko nkuna kusipa.
Asi imwe nhengo yezano PF, amai Barbara Rigomeka, avo vanga vari panzvimbo yokuvhotera nhasi, vaudza Studio 7 kuti kunonoka kuri kuitwa kuvhotesa zvinenge zvine chinangwa chekuda kubiridzira sarudzo idzi, sezvo pari kuvhoterwa pacho pasina chiedza kana kwazove nerima.
Dilei nekuti vanhu vaore mwoyo, vaise kandidheti yewaruda. Ino manje isusu tiri pano, hapana kwatiri kuenda ba. Svikataisiwo munhu wedu wetiruda.
Amai Lina Mutetwa vanoti vachangorindira chete kusvikira vadzadzikisa chinangwa chavo chekuvhota.
Tinoda kuda kuti tisaise kandidheti yatiri kuda, anhu ngavaine mapepazi tiite zviripo, because izvezvi anhu azhinji apera kudzokera. Nyange wakaine mapepazi anovhota acho ndianani, because pana anhu ashoma. Isusu tine kandidheti yedu iwo yatiri kuda, tiri kuda mupfumi. Tine kandidheti yedu yatiri kuda isiri mupfumi.
Vatawanda Mukodza ndivo sachigaro wechidiki mubato rezano PF kudunhu reManicaland, uye ndivo mukuru ari kuona nezvekufambiswa kwesarudzo dzemaprimary mubato iri. Studio 7 inokwanisa kutaura navamukodza kuti tinzwe kuti kunonoka kuitwa kwesarudzo idzi kuri kukonzerwa nei. Sarudzo idzi dziri kuitwa kumaward 10 nemasere emuguta. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyda Moyo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne13630 shortwave, uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318.
465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu pa Facebook che Let's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu re VOA Shona.
Nyanzvi mune zvekurapa dzinoti kurimwa kwembanje kuti ishandiswe semushonga wekurapa zvirwere zvakasiyana-siyana idanho rakanaka zvikuru uye zvichabatsira vanobika mapiritsi nemishonga. Mutoro wedu enhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Munyori musangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Evans Mastara, vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe yanga yakatosaririra shure sezvo dzimwe nyika dzichirima mbanje yekushandisa mukurapa. Dr. Mastara vanoti mumbanje mune zvinotorwa zvinorapa zvinhu zvakadai semarwadzo, vanhu vasina chido nekudya pamwe chete nenhuta. Vanoti mbanje dzinenge dzabikwa idzi kana kuti processed nechirungu ndoo chete dzinoshanda kurapa. Dr. Masitara vapa yambiro kune veruzhinji kuti chero zvazvo mbanje dzichirapa, mbanje dzekuputa kana kudya dzine njodzi. Vanoti kuputa mbanje kunokonzera kukanganisika kwepfungwa.
Mbanje dzekuputa kana kudya dzenge dzisina kuprosesiwa semedicinal marijuana iyi, saka dziya dziri dangerous. Mbanje dzinogona kukonzera kuti munhu urasikirwe nenjere pamusoro pezvimwe zvakadai dai.
Studio 7 yataurawo nesangano reZimbabwe National Traditional Healers Association NATA, avo vanoti vange vagara vachishandisa mbanje mumabasa ekurapa. Vanoona nezvezvirongwa zvedzidziso musangano iri vaPrince Mutandi, vanozivikanwa nezita rekuti Sekuru Sibanda vachigara kumufakose, vaudze Studio 7 kuti vanoshandisa mbanje kurapa zvirwere zvakadai sebuka, asma, kubvisa mamepo pamwepo nekudzinga munyama.
Mushonga unorapiswa inga kana buka, mushonga unorapiswa asma, mushonga unorapiswa zvemamhepo une basa rakakosha steric mutsika dzedu dzechiwana. Saka titori kuti ifodya tingati zvinhu zvakaita sezvidhoma zvevaro izvi inobvisa mweya yacho naitsvina inouraya zvidhoma. Mbanje mushonga unobisa mamhepo, unobisa minyama, unobisa minyama iyo mbanje iyoya mashandira inei.
Sekuru Mutande vaudzo Studio 7 kuti mbanje inopawo simba pabonde.
Yadzi pabonde inobatsira chose, inotovandudza simba repabonde iyo mbanje iyoya.
Vamutande vati kusangano ravo reZinata mbanje inongoshandiswa mune zvekurapa uye havakurudziri kuti iputwe. Imwe n'anga yada nekuzivikanwa nezita rekuti Sekuru Siwela vaudzawo Studio 7 kuti kazhinji vanoshandisa mbanje kupfungaidzira varwere kana kuti vageze nayo.
Ndinoiona kuti mbanje inoshanda mushonga wakakosha chaiko, pakuti munhu chaiye akanga arova nezvivanda, arova nezvidhoma, mukamupfungaidzira mukamugezesa nayo, zvinokwanisa kunge zvichitaramuka zvichisuduruka pamunhu iyeye. Motoona kuti utano hwemunhu wanga waakutokanganiswa neuro iyoyo hwatoshanduka, wakutoona munhu aakutokwanisawo kutaura kana anga arohwa zvekuvhura maziso kana kusavhura maziso, wakutoona munhu aakutokwanisa kunge achiita upenyu hwake hwakanaka. Uyezve mbanje chaiye kuipfungaidzira padzimba kamudzimba umu munenge musingarariki zvakanaka, kunyanya nzvimbo dzine vanofamba usiku vachiita mabasa veuroyi, maipfungaidzira makasanganisa kana nebute chairo, munotokwanisa kunge muchirara zvakanaka. Ndochandinoona chakakoshera mbanje nekurapa zvirwere zvakasiyana. Kana mudumbu chaimo inobatsira wani.
Kuburikidza nemutemo weStatutory Instrument 62 of 2018, Dangerous Drugs, Production of Cannabis for Medicinal and Scientific Use Regulations, hurumende yakabvumidza kurimwa kwembanje yekushandisa mukurapa. Mukuchengetedza kuti isashandiswe zvisizvo, gurukota rezveutano ndo rinenge richipa marezinesi ekurima, uye rezinesi iri rinoda mari inosvika zviuru makumi mashanu zvemadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Munhau dzemitambo, boka renhabvu rePremier Soccer League rinonzi riri kunyunyuta zvikuru nekukwira kwemhirizhonga mumitambo yenhabvu. Michael Kariati anotiudza kuti zviri kufamba sei.
Mutauriri wePremier Soccer League Mzvare Kudzaibare vanoti vePSO vari kuchishikana nemhirizhonga yakaitika mukupera kwesvondo pamitambo yaive pakati peCapes United neNitrat kuAscott Stadium nemumwe pakati pengezi Platinum Stars neHighlanders kuBaobab Stadium. Gwaro rabva kuPremier Soccer League rinoti vateveri venhabvu vanofarira kuzvibata vachiziva kuti nhabvu mutambo zvekuti chikwata chavo chinokundwa kukunda kana kuita mangange. Muzvarebare vanoti sangano ravo rakamirira kunzwa zvakaitika kubva kune vabati vepembe vemutambo weCapes United neNitrat vasati vapa chisungo chavo pamutambo uyu. Mutambo uyu wakambomiswa kwemaminitsi mapfumbamwe apo vatsigiri venhabvu vakarwisana vamwe vacho vachikanda zvinokuvadza munhandare. Zvichakadaro chikwata chiri kutungamira makundano eLeague aya chengezi Platinum Stars chawedzera utungamiri hwacho chiri pamusoro petafura yeLeague. Chikwata ichi icho chaive chakatungamira nemapoints maviri svondo rapera chave pamusoro nemapoints mashanu mushure mekurova Highlanders iyo vaikwikwidzana nayo kuenda panhongonya. Pari zvino madamburo yapinda pamapoints makumi maviri nemaviri mapoints mashanu pamusoro peFC Platinum iyo yakanorova Mutare City Rovers 1-0, Highlanders ichiramba iri pachinzvimbo chechitatu zvichitevera kukundwa 1-0 kwayakaitwa muBaobab Stadium. Highlanders neFC Platinum dzakaenzana pamapoints gumi nemanomwe. Triangle iyo iri kuti rimwe zuva yamuka chibhebhenenga rimwe zuva yanaiwa nemvura ndiyo iri kutevera iri pachinzvimbo chechina nemapoints gumi nematanhatu. Murairidzi wengezi Platinum Stars Tonderai Ndiraya anoti havasi kudzokera shure nepavakamira pari zvino.
Tira kuramba tichingoenda mberi, tiaramba tichishanda zvine simba kusimudzira patiri nhasi kuti tiende mberi, kuti tirambe tichingoenda mberi.
Asi murairidzi weDynamos Lloyd Mtasa anofunga kuti chikwata chake chichirimowo mukurwira mukombe uyu mushure mekutora mapoints ese matatu ekutanga emwaka uno nekurova Blue City 2-1 murufaro stadium nezuro.
Tichirimo mukukwikwidza patinobvuma kuti zvaramba ndopekuti tinenge tichiona kuti kunyange tikawina mitambo yasara hatisvike pane vamwe.
Dynamos yakwira chinhano chimwe chete kubva payaive svondo rapera zvekuti yave pachinzvimbo chechitatu kubva pasi pasi asi mapoints gumi nematanhatu pasi pengezi Platinum Stars. Dynamos ine mapoints maviri pamusoro peBlue City neZPC Kariba idzo dzine mapoints mana asi Dynamos yacho ine point imwe chete pasi peYada. Capes United iyo yakatora mukombe uyu muna 2016 yave pachinhano chechishanu nekurova Nitrat 4-3 vachiteverwa neChicken Inn iyo yakatorawo mukombe weLeague uyu muna 2015. Chicken Inn yave nemapoints gumi nematatu mapoints maviri pasi peCapes United. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk, apo tiri kutarisa nezvedanho rehurumende rekubvumidza kurimwa kwembanje kuti ishandiswe semushonga wekurapa zvirwere zvakasiyana-siyana. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato rezanupf muHarare idzo dzakatanga zvisina kurongeka nezuro dzave kutarisirwa kupera mangwana, uye zvabuda musarudzo idzi mune mamwe matunhu zvisati zvatsinirwa nebato iri zvinoratidza kuti vamwe vanga vari vamiriri vakundwa. Kunyange hazvo, kuziviswawo kwezvabuda musarudzo kune dzimwe nzvimbo dzaitwa sarudzo kumasvingo kwanonoka. Vamwe vakakunda pasarudzo dzemakanzura vanonzi vaswera vachipembera. Tabatashwa kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndokusiyamina ntungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 30 kumabasa 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
so ngokubona kwami yi-political culture esikhona kuZANU PF ekuthi igcwele ngobudlwangudlwangu, igcwele nge-corruption and igcwele ngobusela lobuqili. So asontenja into ezahlalisenzakala kuZANU PF ngoba bavele ibona iculture bayi-adopt.
Ukhetho lwabazamela ibandla leZANU PF olwalumele lwenziwe izolo kwezinye indawo lugcine lusenziwa namhla kule mbiko yokuthi ilube lodlakela kanye lokuqilibezela.
Sizwa sizokudana okukhulu sibili nxa sisizwa kuthiwa inspection iyi-10 days kuphela. Oba isikhathi lesi silutshwane, abantu baningi, abanye babe ngeneliso ukuthi bathole isikhathi sokuthi bahambe baye check ukuthi amabizo abakhona yini kuvota solo.
Ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission yethula umbiko isazisa abantu ukuba sebekhululekile ukuyahlola amabizo abo kuluhlu lwe-voters roll. Incwadi kwezempilakahle zamukele ngenjabulo ukuvunyelwa kokulinywa lokubhenywa kwembanje nguhulumende yilabo abagulayo ababe bethwe kumele bazibheme ngodokotela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukhetho lwabazamela ibandla leZANU PF olwalumele lwenziwe izolo lugcine lusenziwa namuhla kule mbiko yokuthi lube lodlakela kanye lokuqilibezela kwezinye indawo. Esigabeni seGweru Vungu, umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yenguqu elizweni ezifa umnumzana Omega Spanda unqobe kukhetho lwama-primaries lolu. Njalo unqobe obengummeli walesi sigaba edalela eParliamente umnumzana Josephat Madubeko. Kukhetho lwebandla leZANU PF lama primaries lolu uGibson Pepe uyalandisa.
Egogwe kubikwa kubanjwe ilunga leZANU PF lilamaphepha asevotiwe azinkulungwane ezilithumi lanhlanu 15,000 bese kusithi endaweni eziningi udlakela belubangelwa ikuswelakala kwamabizo amalunga anikwa imvumo yokuma kukhetho lolu. iZANU PF yona ayikakhulumi ngalolu daba, njalo impumela esasekhona ayikakhitshwa yileli bandla. Omela ikhuwatsana East edayela eParliamente unkosikazi Betty Kaseke, umnumzana Tinashe Maduza okwekhambuzuma, umnumzana Terence Mkhupe oyeHarare East, umnumzana Godfrey Gomo obudiriro, uDani Derera owemfakoze lomnumzana Obadaya Moyo owezengeza West, bonke babikwa benqobile. Ingcishi yezombusazi umnumzana Pride Mkhono ude udlakela lolu lutshengisa ukuthi iZANU PF njengebandla selisifa ngenxa yokungenisa amasosha embusweni wabo. Njalo lokhu kungaba lithuba likamnumzana Nelson Chamisa okukhokhelela i-MDC Alliance ukuthi enqobe kukhetho lolonyaka.
Udlakele silubone lusenzakala kuma primary elections eZANU PF lutshengisela ukuthi hatshi iZANU PF isiphelile, sokukhanya sokuphuma egcini ukuthi hatshi sokuyinto yamasosha. Njalo amasosha akakwazi ukuthi ipolitiki yabantu yenziwa kanjani, yikho kugcwele udlakela lokungazwani esibona kusenzakala lokhu.
unobhala jikelele wenhlanganiso yezifundi zemalokishini eyeZimbabwe National Students Union zinaso umnumzana Ashley Funye uthi okwenzakele kuZANU PF akumangalisi.
So corruption isiphakathi singenile emabhonzweni yazihlalela. That's why libona ukuthi baphuzile uhambisa amabhaloti bayenze massive vote buying. Konke lokhu kubangelwa yikuthi inhlanzi iqalisa ukubola ekhanda. So ikhanda lakhona eliyile elikhokhelayo kusho ukuthi yili the root causer, yikho lapho kuqale kule nhlonse yendaba. So ngokubona kwami i-political culture esikhona kuZANU PF ekuthi igcwele ngobudlwangudlwangu, igcwele nge-corruption and igcwele ngobusela lobuqili. So asonto entsha, into ezahlala isenzakala kuZANU PF ngoba bavele bona i-culture bayi-adopt.
Enye ingcitshi yezombusazwe umnumzana uStalos Siziba uthe iZANU PF yehluleke ukuba lokhetho olokuthula olungenabuqili ngoba bengabantu abajayelwe inkohlakalo lobuqili. Ethi okunye okubuhlungu ukuthi amasosha lamapolisa asetshengise iZANU PF ukuthi aphakathi kwalolu khetho.
Oqala sifunda ukuthi kuzaba nzima ukuthi ama-elections olonyaka abe free njalo abe fair. Number 2 sifunda ukuthi kuzaba nzima ukuthi kuswelakale ke udlakela e-violence ijikelele kuma-elections. Why ngisitsho njalo? Oqala uzabona ukuthi ama-elections e-ZANU PF ebe monitwa ngamapolisa. So kutshengisa ukuthi akula mehluko ngaphakathi kwe-ZANU laphakathi kwelizwe okuthiwa i-state. Okwesibili njalo uzabona ukuthi u-violence ibinenga kulo. Okwesithathu uzabona indaba abathi ukuphuza kokubuya kwamabhaloti kuma polling station achiyechineyo. Lokhu okuzinto lezo ezingu-3 yizo ezizabonakala kuma-elections.
Ukhetho lwama-primaries olweZANU PF bekumele lwenziwe ngensonto kwehlula ngemva kokuswelakala kwamabizo emaphepheni okhetho. Kwasekuthi ukhetho lolu lwenziwa namhlanje kodwa kwenzakala amaphutha kwezinye izindawo. I-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa yona yethule amabizo abasakhulayo abazangena kukhetho lwama-primaries abahlanganisela umgcinisihlalo webandla labasakhulayo umnumzana Hepmo Chitsiba ongancintiswanga e-Highfield, bese kusithi osakhulayo uJoana Mamombe uzancintisana loJesse Majomi eHarare West, uJames Maridat encintisane loJames Sidakwa eMavuku. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission siyethule umbiko okwazisa abantu ukuba sebekhululekile ukuyahlola amabizo abo kuluhlu lwe-voters roll. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ikomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission ithi amalungiselelo okhetho lonyaka asefike esibangeni esiphezulu. Abezekhi bethule umbiko okhuthaza abantu ukuba labo ababhalisela ukuvota ngaphansi kohlelo lwe-BVR bayehlola amabizo abo kuluhlu lwabalelungelo lokuvota. Izekhi izakhupha uluhlu lwabazavota kusukela mhla zilitshumi lasificamunwemunye 19 kwenkwezi kusiya mhla zingamatshumi amabili lasificamunwemunye 29 kwenkwezi, kulandelwa isisekelo sombuso welizwe ngezokhetho u-Section 21 we-Electoral Act usahluko 213. UZulu owabhalisela ukuvota wamukele ngokusola okukhulu amalanga alitshumi ahlelwe yizek bethi malutshwana. Unkosikazi Nomhla Nyoni ngomunye osole amalanga alitshumi.
Sizwa silokudana okukhulu sibili nxa sisizwa kuthiwa i-inspection iyi-10 days kuphela, ngoba isikhathi lesi silutshwane, abantu baningi, abanye babe bengenelisa ukuthi bathole isikhathi sokuthi bahambe baye check ukuthi amabizo abakhona yini ku-voters roll.
Evumelana lonyoni, unkosikazi Nonjabulo Mguni uthi bakhona ababhalisela ukuvota abaphandle kwelizwe, ngakho kuza kuba nzima ukuba baze ngesikhathi esifitshane kangaka bezohlola.
Amalanga la esiwaphiweyo ukuthi se inspector amabize ku voters registration malutshwane kakhulu. Ngakho uzathola ukuthi thina abanye sebesisemsebenzini asitholi isikhathi sokuthi nxa sichayisa siye inspector ukuthi amabizo ethu akhona yini. Silezihlobo futhi njalo abarejistayo basuka baya ngaphandle kwelizwe. Ngakho i-10 days lezi ezifakiweyo zilutshwana kakhulu ukuthi baphenduke babuye bazoyi-inspector ukuthi amabizo abo akhona yini.
Umnumzana Brian Moyo, omunye owababhalisela ukuvota, uchaze ukuba isikhathi esihleliweyo asihambelani lesikhathi esathathwa yi-ZEC ibhalisela abantu ukuba bayevota, ecela ukuba i-ZEC yengeze amalanga okuhlola.
Ichumi kuphela lamalanga lidingakala ukuthi laba abakhangelisayo kumbe abahlolisisayo behlole ilanga lonke lobusuku konke. Singitsho ngibalele ukuthi ngxenye kuzadingakala ukuthi 24-hour service. Ngaphandle kwalokho mbona nganayo imalutshana kakhulu.
I-ZEC yazisenjalo ukuthi labo abalezihlobo zabo ezithe zabhubha ngemva kokubhalisela ukuvota bazebikela i-ZEC bakhutshwe kuluhlu lwababhalisela ukuvota. Kulabo ababhalisele ukuvota kundawo ezithile kodwa sebefuna ukuntshintsha indawo balakho ukuya e-ZEC bayeguqula, kodwa kufunakala ugwalo lwekheli lwalapho asebefuna ukuyavotela khona. Ngemva kohlelo lokuhlola amabizo kuluhlu lwabazavota ngaphansi kwe-BVR, i-ZEC ichaze ukuba izaphuma loluhlu oluyilo oluzasebenza mhla welanga lokhetho. Abantu bazahlola amagama abo kundawo zokuvotela ezizakhutshwa kumaphephandaba, kumabonakude kanye nebulenjini be-ZEC. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo usiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhasi le-VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Icele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa namuhla licele umthethwandaba we-Supreme Court ukuthi ulahle isinqumo se-High Court esokuthi icele leli kalilalungelo lokuvimba icele likaNkosazana Thokozani Khupe ukusebenzisa ibizo lebandla leli lempawu zalo. I-High Court inqume ngeviki edlule kobulawayo ukuthi icele likaChamisa lelikaMakhupe ayalingana ngoba engakehlulelwa ukuthi icele elisemthethweni elimele lisebenzise ibizo le-MDCT liphi. Kodwa icele likaChamisa liyakuphikisa lokhu lisithi umahluli we-High Court waphambanisa. Yikho nje likweze udaba lolu e-Supreme Court namuhla. Sixoxele gqwetha elimela icele likaChamisa umnumzana Thabani Mpofu wachasisa okuningi ngenyathelo labo.
I-MDCT ethunganyelwa ngu-advocate uNelson Chamisa izikhweza udaba lwayo emthethwandaba omkhulu we-Supreme Court. Yakho lona ngokuphathwa okwenza udaba yinkantolo enkulu e-High Court ekobulawayo. Kule nto ezi-very technical ezahluzwa phambi komthethwandaba we-Supreme Court. Kodwa into ekhanya iyinkulu kakhulu ludaba olokuthi umama uThokozani Khuphe isistu part ye-MDCT yini kumbe naye sele political party yakhe eseceleni etshiyana le-MDCT kusuba njalo
unalo yini ilungelo elokuthi ayasebenzisa impahla ibizo LMPCT. So yindaba ezahluzwa ngeleyo umthatha ndaba omkhulu we-Supreme Court.
Elithi njalo umahluleli we-High Court wagijimela ukuthetha udaba elalingaluhambisanga kuye. Echiya udaba olumqoka elalilufake phambi kwakhe, kungani lisitsho njalo?
Limqoto lelo esikhulumayo sithi iNPCT ize ilethe udaba lwayo enkantolo enkulu ye-High Court kobulawayo. Umama ukhuphe ubaba uBert Kutu, ubaba uBert Niko Bebe bakhuluma bona besithi udaba lolu kaluzange luphangise kulethweni emthethwandaba. So khonokho yikho ke okwakhulunywa enkantolo umahluleli thina sithi wayemele efaka isiphumo sakhe ephendula lowo mbuzo okuthi MDCT yayisheshile na yaletha udaba lwayo kumbe yayiphuzile ukuletha udaba lwayo. Kodwa uma ubala isinqumo esethulwa inkantolo enkulu zakubona ukuthi kulokunye ukwahlulelwa kodaba olwalunga kabe kwaphambi komahlulelo omkhulu.
Yona i-Supreme Court likhangelela ukuthi iluhluze nini lolu daba?
Akasikwazi ukuthi izasipha nini i-date, kodwa esikukhangeleleyo esikucelayo ukuthi i-Supreme Court isheshe iphange.
Umnumzana Thabani Mpofu ligqwetha elimela icele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Inhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions iqoqa umkhosi wokunanza ilanga lezisebenzi emhlabeni jikelele LMA Day elinanzwa kusasa. Kubika intathelizindaba yethu uMark Bitantambe.
Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU yalahlekelwa zinkulungwane lenkulungwane zamalunga ngenxa yokubhidlika komnotho okwachiya abaningi bengela misebenzi, abanye sebezisebenzela imisebenzi yezandla loba ukuthenga lokuthengisa. Umnumzana Elijah Mutemeri isiphathamandla salinhlanganiso uthi ZCTU lonyaka ikhethe indikimba eqakathekileyo ethi "We are at a crossroads, arise and organize, do not mourn."
Ithimu leyi iyasitshela ukuthi sonke kasibambaneni si-organize, sikhulume ngamapolitijeni asibasebenzelayo, sonke ndawonye sibuye endawonye. I-membership eningi seyiku-informal economy.
Umsekeli kanobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi zasemapulazini e-General Agriculture and Plantation Workers Union Gapuze, umnumzana Austin Muswere, uthi amalunga abo abhekana lobunzima obuphethwe kabili.
Nani payment of wages fall out in completion of collective bargaining processes.
Bhekana lenkinga zokungabhadalwa kwekolo kunye lokungatholi ithuba lokukhulumelana labaqashi. Uholo i-collective bargaining esokugcina kusenza ukuba sidonse okweminyaka efika kwemithathu singezingelwa ngeholo, kodwa asidinwa, siqhubekela phambili silwisa.
Uthi sokulama-union amaningi aphonguvela nje eqila abantu emapulazini ebathembisa okungekho ethatha lezi mali zabo, njalo abantu asebele mfundo yaphezulu labo sebebonakala bedinga imisebenzi lasemapulazini noma iholo liphansi kangaka. Ethi noma kunjalo bayalwisa bevuselela inani lezisebenzi belwela lamalungelo abo. Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi noma uhulumende ethembisa ukuvula amabhizimusi kuqakathekile ukuthi ananze izisebenzi ukuze lama-union elwele amalungelo esebenzi kakuhle.
Ama-affiliates ethu ke aloke asesekhona loba nje izinto kazimanga kakuhle, singathi kabaqinanga ngendlela ababeyiyo iminyakeni edlulileyo. Sikhangele indaba zabo ze-collective bargaining, sibona abaningi sebehambe iminyaka ngabe emibili emithathu kungazange kube lesivumelwano ukuthi ba imali ingakhwezwa yini. Kanti ke yikho abakumeleleyo yi-union ngokunegotiate imali ngama-conditions of employment.
Inhlanganiso yeGapuzi yayilezisebenzi ezifika kunkulungwane ezedlula ikhulu ngezikhathi umumo welizwe ukusimo esihle. Lehla lelo nani lafika kunkulungwane ezilichumi nje kuphela kulandela ukuhluthunwa kwamapulazi eZimbabwe. Kodwa yalwisa kwagcina kusengezelelwa lelo nani lamalunga alo lafika ke kunkulungwane ezingamachumi amathathu okwamanje. Ngimele Studio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Kulife Talk lamhlanje sixoxa ngenyathelo likahulumende elokuvumela ukulinywa kwembanje lokubhenywa kwazo ngezizathu zezempilakahle. Kodwa kayisuye wonke umuntu ovunyelwayo ukuzilima. Lithiye indlebe ke kulife talk lizo ukubana ngoba nabavunyelwayo njalo inhlawulo omele uyibhadale imalini ukuze uthole ilicense. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Umongameli wakwele Nigeria, umnumzana Muhammadu Buhari, uhlangana lomunye wakhe weMelika, umnumzana Donald Trump, esikhodleni sakhe khonapha eWashington DC, lamhlanje sikhuluma nje. UBuhari ngumkhokheli wakuqala weAfrika ukuhlangana loTrump esikodleni sakhe eseWhite House selokhu ethethe intambo zombuso nyakenye. Izisebenzi zenhlanganiso zomhlaba eziphathisa ngoncedo ezilithumi ebezithunjwe ngeviki edlule ngabelinye lamacele alwisanayo empini yomdeni kwele South Sudan zibikwa sezikhululwe. Singeneke kudaba lwembanje insangu phela. Incwethi kwezempila kahle zithi ukuvunyelwa kokulinywa kwembanje nguhulumende linyathelo elilungileyo kakhulu njalo kuzasiza labo abalungisa imithi elapha izifo ezehlukeneyo. Kodwa incwethi lezi zithi ukusetshenziswa kwembanje lezi kwezokuzijabulisa nje kungaba yingozi. Kubika uMavis Gama.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela abalwela ilungelo loluntu eZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, uDr. Evans Masitara, uthi belivele selisalele muva eZimbabwe kwezokuvunyelwa kokulinywa kwembanje njengoba amanye amazwe kade aqala ukukwenza lokho ngemva kokunanzelela ukuba ingumuthi owelapha izifo ezehlukeneyo. Lanxa uZulu weZimbabwe esemukela inyathelo likahulumende lokuvumela ukulinywa kwembanje ezosetshenziswa ukulungiswa kwemithi elizweni, ukhuthaza iziphathamandla ukuba zibeke imithetho leziqondiso ezilukhuni ukwenqabela ukusetshenziswa kwayo ngendlela engalunganga. Unkosazana Sithabile Dladla ngowesifazane osesemutsha othi ubesazi impela ukuba imbanje kungumuthi olakho ukusiza abalezifo ezijiyeneyo njalo uyalamukela ngenjabulo lelinyathelo likahulumende.
Imbanje zona ziyanceda ikakhulu ekulapheni imikhuhlane enjengabo asthma, okensa. Ngake ngathi ukuxoxa labanye ontanga bekhuluma ngama-benefits awembanje. Ngenxa yokuthi abanye babesebenzisa imbanje, kompani ekusebenziseni babekhuluma ukuthi yindaba beyisebenzisa. Yamanye amankazana bathi impande zembanje ungaziwomisa ubusuzihlanganisa noma le vaseline kuyakhulisa inwele.
kodwa uthi kumele kubekwe imithetho elukhuni enqabela ukungasetshenziswa kuhle kwazo.
Kwelinye iside ngibona ngani akukho right, so sinqumo esingathi singasithakazelela ngenxa yokuthi ontanga bona basoze basebenzisa imbanje ngokufaneleyo, bona bazayi-abuser.
Umnumzana Solomon Ndiweni wasechabalala kobulawayo uthi uyalincoma laye leli nyathelo eselithethwe nguhulumende ngoba lizosiza kakhulu ekulungisweni kwemithi eZimbabwe, lanxa yena ubengazi ukuba ingumuthi.
Into engibona ngani nxa beqinisile ukuthi imbanje ziyelapha kungabe into eqakathekileyo kakhulu, ngoba sikhangela ukuthi ilizwe lethu alila isibhedlela zila mithi ekwanileyo. Ngenye indlela into engabe lokhu engakwanisa ukuphakamisela ezempilakahle kuleli lizwe.
Akwesabelayo uNdiweni kubana uhulumende engaphetha esefaka imithetho ezokuba ngumgoqo kwezokulinywa kwalesi silimo.
Ingabona ukuthi esingathi ama-conditions akhona ukuthi kumele be-register, kumele bebhadale imali eningi kakhulu, into engakhona ukubisela emuva inyathelo naleli thethwe nguhulumende.
Umnumzana Henry Mateo uthi akalemukeli leli nyathelo elithethwe nguhulumende ebona lizokuba yingozi kuZulu.
Abantu abaningi bayakwazi ukuthi imbanje iyayenza ukuthi umuntu adakwe. So lokho ukuthi imbanje izaba ilungisa imithi, hayi lokho akutsho lutho.
UMateo uthi akwesabayo yikuba kuzaba iziphathamandla zikahulumende ezothola incwadi zokuzivumela ukulima imbanje.
Uhulumende wethu lapha eZimbabwe izinto vele kaziko organized, zilobugebengu phakathi. Abantu kumele bakwazi ukuthi abantu abayenzi ukuthi umthetho lo ube khona uwe ukuthi imbanje zilinywe kusemthethweni labo bafuna ukuyenza ibhizimusi.
Ngaphansi komthetho osanda kubekwa we-Statutory Instrument 62 of 2018, Dangerous Drugs, Production of Cannabis for Medicines and Scientific Use Regulations, uhulumende uvumele ukulinywa kwembanje ezosetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Ukuze ingaze yasetshenziswa ngendlela engayisiyo, umphathintambo wezempilakahle nguye ozoba lamandla wokutholisa amalayisensi kulabo abafisa ukulima lesi silimo. Ofisa ukuzolima imbanje kuzomele ahlawule inkulungwane ezingama-$50,000 zamadola ukuthi athole imvumo yokulima lesi silimo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kwezemidlalo ngamafitshane, liqhubeka elitshaya eziwayo. Iqembu leNgezi Platinum kumidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League. Nangu uJoseph Njanji.
Iqembu leNgezi Platinum Stars lisele kuyilo lodwa iqembu elingakanqotshwa kumidlalo yalonyaka ngemva kokuba litshayele iHighlanders nge-1 kanyanga ngomgqibelo okwempumelelo. Itshiri hlezi phezu kwengalane lile mikhilomelo ngama-22. Iqembu leHighlanders lithe ngokudliwa lehlalahlala endaweni yesithathu engalaneni yemikhilomelo. Ikanti endaweni yesibili kule qembu le-FC Platinum lona elilemiklomelo elithumi lathobamunemunye kuthi eleBhozo linemiklomelo elithumi lesikhombisa. Ngaphansi kwengalane, iqembu le-Dynamos lize lenelisa ukunqoba okwakuqala kumidlalo yalonyaka lapho litshaye leBulawayo City nge-2-1 ngesonto, okuyimpumela yenze ukuba liphakame kancane engalaneni yemiklomelo liyehlala endaweni yesithathu nxa usuka emsileni. Iqembu leBulawayo City lihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi lile miklomelo emine, okulinani eliphethwe liqembu le-ZPC Kariba okuyilo elijeke amanye wonke engalaneni yemiklomelo. Intatheli zindaba ezemidlalo uNeshi Mgogoyarira uthi kusasemasinya ukuba kucace ukuba kungaphi okuyawela khona indulo xa kuxaku ekupheleni kwemidlalo yalonyaka.
Khangele iCastle Lager Premier Soccer League inanzelele ukuthi hawu lokhu kugiqwana khonaphana okwakhanya ukuthi kusuka ngaphi kusiya ngaphi. Njalo singathi singananzelela phansi khonaphana iqembu le-Dynamos liyenelisile lawo ukuthi lithole ukuwina umdlalo wabo wokuqala betshaya iqembu leBulawayo City. Kutshengisela ukubana hayi isizini yethu le isiyaphela, akukakhanya ukuthi kuyabe kume ngaphi.
Imidlalo yesigaba seCastle Premier Soccer League iqhubekela phambili kusasa lapho iqembu le-FC Platinum elizadlala khona lele Black Rhinos eMandava.
Siyabonga Jahale Zansi ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ukhetho lwabazamela ibandla leZANU-PF olwalumele lwenziwe izolo lugcine lusenziwa namhla kule mbiko yokuthi kube lodlakela kanye lokuqilibezela. Icele le MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa namhla licele umthethwandaba weSupreme Court ukuthi ulahle isinqumo seHigh Court esokuthi kalilalungelo lokuvimba icele likaNkosazana Thokozani Khube ukusebenzisa igama lebandla. Kwanele nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.